Chemwe chezvikwa zviviri izvi chiri kuenda pamusoro petafura yekato laga Premier Soccer League. Kana chikakunda mumutambo wacho sezvo FC Platinum iyo iri pamusoro isina mutambo munyika svondo rino. Magemcocks nechipembere vanokwanisa kuenda pamusoro pepure Platinum nepointi imwe chete sezvo pari zvino zvikwata izvi zviine mapoints 30. FC Platinum yacho iine mapoints 32. Asi Chicken Inn neRhinos hadzina mitambo yakapfava nemugovera sezvo maGamecocks aine rwendo rurefu kuenda kuNyamunga Stadium kunosangana neZTC Kariba. Rhinos yacho iri munzira kuenda kunosangana neHighlanders iyo isati yarohwa kubvira Mandla Mpofu atora basa reurayiridzi kubva kuna Madhinda Ndlovu. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaJealous Mushusha vanoti vari kuona Chicken Inn iri pamusoro petakura panopera mitambo yesondo rino.
Chicken Inn chatokonzeredza kuti ipinde pamusoro apa pa Platinum. Ndinge rinane maZPC kutamba kwairi kuita haisi kutamba zvirikonsistent saka inogona kurohwa ipapa kutaisaa ZPC inorohwa iyo tirava panzeze Chicken Inn inoenda pamusoro.
Asi mumwe muteveri weHighlanders vaLawrence Wekwete vanoti havasi kunzwira tsiti chipembere vachiti ivo Rhinos inorara chete muBabha Fields nemugovera.
Hezeti maruva anga amboimotivheta zvaizvo but haikwanisi kumira mubhiyevhu nesapoti inenge irimo nevakomana Highlanders vanenge nesapoti yavanenge vakawanda Highlanders kurova.
FC Platinum iyo iri kumalawi uko iri kumirira nyika muCAF Champions League ichatamba mutambo wayo neHarare City nechitatu. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechishanu haina mutambo zvekare asi ichatambawo nechitatu netriangle iyo iri kutamba mutambo weCAF Confederation Cup mukupera kwesvondo. Asi Capes United iyo iri pachinzvimbo chechina iri kunanga kwarusvape uko iri kusangana neManica Diamonds nesvondo iyo ichangobva kutandanisa murayiridzi wayo Luke vahombe masomere. Diamonds iyo iri kusimuka zvishoma nezvishoma iri kuRuparo Stadium nesvondo neMuchowani Stars iyo iri kutatarika uyezve iri pachinhano chegumi neshanu. Diamonds iri pachinzvimbo chechinomwe. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira seizvi: Yadza vs Wange, T1 vs Herentals. Zvichakadaro makundano eBarclays English Premier League ari kupfunga idza utsi svondo rino. Mutambi wemuZimbabwe Mabelus Nakamba achitarisirwa kutamba mutambo wacho wekutanga apo chikwata chake chitsva Aston Villa chiri kushanyira Tottenham. Nakamba uyo aitambira Club Brugge yekuBelgium akatengwa nemari inoita iyo mamiriyoni 10.2 emapaunds zvekuti ruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutarisira mutambo uyu zvakanyanya. Nakamba uyo aigotambira Bantu Rovers inhengo yemaWarriors eZimbabwe. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: West Ham vs Man City, Newcastle vs Arsenal, Leicester vs Wolves, Burnley vs Southampton, Crystal Palace vs Everton, Watford vs Brighton, Bournemouth vs Sheffield United, Man U vs Chelsea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.